eze zauya mushure mekunge chikwa taichi chakaita mangange 1-1 ne Al Ahly yeku Egypt mutambo wakatambirwa munandare ye Baba Field Stadium mu Bulawayo nezuro izvi Justia FC Platinum ichiri pasi pegungano rezvikwata zvina iri ne point imwe chete kubva mumitambo mina chibodzwa cheFC Platinum chakabva kuna Stanley Mangara kuchitiwo cheAl Ahly chichibva kuna Marwan Mohsen eto dusayo yekuTunisia iyo yakarova Al Hilal yekuSudan 2-1 nezuro zvekare ndiyo iri kutungamira gungano iri nemapoints mapfumbamwe ichiverwa neAl Ahly iyo ine mapoints manomwe Al Hilal ine mapoints matanhatu mapoints mashanu pamusoro peFC Platinum pamusoro pezvo FC Platinum yanwisa zvibodzwa zviviri chete mumitambo mina iyo ichikandwa zvibodzwa zvisere mamirira aita zvinhu aya ari kuratidza kuti kugona kunenge kudada yave kuda mashiripiti kana mashura chaiwo kuti irambe iri mumakwikwi aya sezvo zvimwe zvikwata zviviri zvatove nemapoints anosvika kana kudarika manomwe matambiro ari kuita chikwata ichi asimudza mibvunzo yakawandisa muvateveri venhabvu kuti nhabvu yezvikwata muzimbabwe yakananga kupi kana chikwata chiri kurura munyika chichikurirwa zvinotyisa sezviri kuitika izvi aimbotambira Capes United Charles Manjera anoti matambiro FC Platinum ndiwo mwero wenhabvu yemuzimbabwe sezvo kugona kunenge kudada iri kudzirova mucastle lager premier soccer league mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vagod knows jejeje vanoti veruzhinji havafaniri kushora FC Platinum matambiro ayaita mumitambo mina iyi sezvo zviratidza mamiriro enhabvu munyika
FC Platinum ka itimu yakatotamba tichikombera nemastandard emuzimbabwe vanhu vari kuti yakatadza asi yakatamba nekuti mastandards emuzimbabwe ndo itori pamusoro sekuona kwedu
gore rapera FC Platinum ndiyo yakabuda nemapoints mashoma mumilik stage yecup champions league kubvira muna 1980 apo zvikwata zvemuzimbabwe zvakatanga kutamba nevekune dzimwe nyika apo vakabuda nemapoints maviri chete kubva mumitambo mitanhatu chimwe chikwata chakatatarika mono mutapa muna 2009 achikwata ichi chakabuda nemapoints matatu mumitambo yacho yese mitanhatu akambotambira Dynamos neFire Batteries tinoita munorwa anoti kusvika mid-league stage chete kunoratidza kugona kweFC Platinum achiwedzera iye kuti kurohwa kwayave kuitwa kunoratidza kuti nhabvu yemuno haisati yasvika zvekukwikwidza zvakasimba padanho iri muAfrica asi vamwewo vakaita semuteveri weDynamo zvekare vaAlpheus Kacheche vanoti kutamba kwavo mucup champions league kuri kupa FC Platinum gadziriro yakasimba yemakundano emuzimbabwe ayo vanofunga kuti FC Platinum inokunda zvekare gore rino
asi yakaita gadziriro yakanaka gadziriro yavo yakanaka kuti munomu inotora league zvakare
FC Platinum ndiyo yakatora mukombe we-2019 Castle Lager Premier Soccer League mushure mekurova Capes United 1-0 mutambo wekugumisira ndokupedza ine mapoints matatu pamusoro peChicken Inn kugona kunenge kudada ndiyo zvekare yakatora mukombe weleague uyu muna 2017 na-2018 zvichiratidza ushasha hwayo munhabvu yemunyika chikwata ichi chichange chimirira nyika zvekare makwikwi eCup Champions League emakundano e-2020 ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.